Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 15 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC mchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari pakati pevatungamiri venyika dzepasi rino vari kukorokotedza mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa nekukunda musarudzo zvichapa kuti vaenderere mberi vachitungamira nyika yavo.
Vachiri kuona zviri kuitwa muSouth Africa ndokugara kugara nhaka voona dzevamwe tarisai muone vakaita sarudzo dzavo dzisina chitsotsi
tine hurukuro navaNelson Chamisa nezviri kubuda kubva kuSouth Africa izvi tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari pakati pevatungamiri venyika dzepasi rino vari kukorokotedza mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa avo vakasarudzwa zvakare kuti vatungamire nyika yavo nezuro manheru. VaBiden vatumira mashoko vachiti vari kutarisira kushanda neSouth Africa munyaya dzezveupfumi zvemhando dzemoto zvisingasvibise mweya wekufema uye kuratidzawo kuti utongo hwejekerere unounza budiriro munyika. Mumashoko avo vaMnangagwa vati vari kutarisira kuramba vachishanda ravaRamaphosa mudunhu reSADC nekuedzawo kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika dzepasi rino. VaRamaphosa vakasarudzwa kutungamira kwemamwe makore mashanu nenhengo dzedare reparamende semasarudzirwo anoitwa mutungamiri wenyika yeSouth Africa. Vakakunda mutungamiri webato rinopikisa reEFF vaJulius Malema. VaRamaphosa vave kutarisirwawo kuumba hurumende yemubatanidzwa nemapato anopikisa akaita seDemocratic Alliance kana kuti DA, Inkatha Freedom Party nePatriotic Alliance. ANC yakatadza kusvitsa zvigaro zvinodiwa kuti itonge iri yega. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata advocate Nelson Chamisa avaimbotungamirawo bato reCCC.
Ndo zvinoitwa munyika zvatiri kuona zviri kuitwa muSouth Africa ndokugara kugara nhaka voona dzevamwe tarisai muone vakaita sarudzo dzavo dzisina chitsotsi hamuna kumbonzwa kunzi pane akarohwa tsvimbo kugotsi hamuna kumbonzwa kunzi pane akatsanganiswa kana akaputsirwa musha wake kana kupisirwa musha hamuna kumbonzwa kunzi pane akaurawa nematongerwo enyika hamuna kumbonzwa kuti kuna sabhuku akanzi nyora vanhu mubhuku china vanhu semombe dziri kuinda kudhibhi hauna kumbonzwa kuti kune vanhu vakasvinyangwa semusuwa wesadza kana kuitwa mashura nemashandi kumbinya kunzi kune mabhesiki efazi hamuna kumbonzwa kuti kune vakanyimwa mbeu vachinzi havasi vemusangano chaiwo chaiwo hamuna kumbonzwa chinzi vanhu vanopatsanurwa nekuda kwemapato nehurumende
seizvozvo zvakakosha
izvozvo tinofanira kudzidzawo pamuhonde izvozvo tinofanira kuziva kuti matongerwo enyika anofanira kuva kucherechedzwa akanaka handizi kuti vana vaMnangagwa vanozvionawo here izvi semadzisahwira angu munyaya dzematongerwo enyika kuti vadzidze vaida kuti vanoparwa maziso vaMnangagwa vaone zviye zviri pachena kuti zvinhu zvakamirawo sei kune dzimwe nyika VaRamaphosa vakabuda vachiti tatadza kubudirira saa kuita hurumende yemushandira pamwe havana ana chabango vanonotsvagwa nguno nongwa munhu anongofambawo zvake onhu ndiwo amutungamiri ndiwo atakuteerera ndiwo akunyora magwaro havana chitsotsi chakadaro chatakaona zvokutiwo zvakamboitwa uko mashure uko kwokuti 2018 tatedza sarudzo unoona vanhu vanouya achitora mahofisi vanhu vanotora nemari dzimwe nemamp achibviswa kuparamendi mashura makuna kuna maminimini
ko munoona sei mabatirwo akaitwa sarudzo dzacho
tinotarisirawo kuti dei vaona vadzidza nekuti kugara naka vakuru vanotiona dzevamwe south africa ipapa apa mukatarisa independent electoral commission yavo yakaita basa rakanaka hongu pane vanochema chemo hazvichaiti asi unoona kuti vanozama nekuti vanobudisa zvinhu pachena mabvuti achiti vanotouya hakuna fazi inonzi yazouchika masarudzo kana kuti maresults yonzi ambofushwa achambomira kuti ambonotanga aiswa mupfimbi yagudo otefenyedzwa ouya achinzi asiyana idzanga ibhaibha hakuna zvakadaro saka chidzidzo ichi tida kuti chive muzimbabwe uye ndosaka tiri kupokana nana vamunangagwa kuti varume hama madzimai hatigoni kuenda mberi hurumende isati yagadziriswa bongo zvozvo nebongo shidi riripo neshandikumbinya iri munyika muno yakakonzerwa nokuda kuti 23 August 2023 hadzina kufamba zvakanaka zvakaonekwa nemunhu wese pasi rose
asi ka tichitaura nevamwe vezanu p f nemutauriro vamunangagwa vajoji charamba vari kuti imi vachamisa ndima karamba kuti paitwe nhaurirano
ndogoramba nhaurirano kudiko chandakaramba kubatana kumeso ndakati ngationesanei tiwerengedze matama tigovane tiite gumano repfungwa tiite muono umwe chete nyika vaviri kukanya urangani sematauriro angu nguva dzose tiri gumbo rimwe chete dzinomupindira senyika dambudziko ndorokuti chitsitsinho chinochiva kuti ngaatibatane chitsitsinho nebvi harisiri gumboka
vaimbova mutungamiri webato recitizens coalition for change advocate nelson chamisa vachitaura vari parunare muharare vatongi vedare repamusoro rehigh court vachangobva mukusarudzwa nejudicial services commission vari kuramba vachikonzera mutauro munyika vamwe vachiti madzimai mashoma vamwe vachiti vamwe vakasarudzwa vanenge vanorerekera divi mukutonga kwavanoita nyaya dzezvimhosva pavatongi gumi nemumwe chete pane madzimai matatu chete anoti muzvare Philippa Phillips amai Faith Mushure naamai Vivian Dlovu mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vakennedy masie
gakava kana riripo ndoona sekuti ringewo riri justified vachitarisawo listi vamwe vanhu vakaapointwa semajaji ipapa pauchinzi kuda havave vachikodzera kuva vachigarawo pakoti iri kumusoro iko
mungapa muenzaniso here ipapa pane vamuri kuti ava vanenge vari nani
yaya ndikuona pa ndichitarisawo like
ko tichitarisawo madzimai akadomwa pa munoona sei uwandu hwavo
ini chandingati ndinegakava nacho especially palista painyaya yekuti se zvatingoonawo zvichingoitika pamaappointments iyaya emajaji pari kuita pachiita vakadzi vashoma zvichingodaro bhoza apa tingoonawo pane varume vakawandisa sitereke but tikaonawo pachiitawo mainterviews nevakadziwo vanga varipo and so forth but you know at least pakaitwa improvement in regards to the composition yegender especially kana tichienda pambenja apa ndozve chiripo but tichitarisawo list iripo toona kuti pane yatingati progress nokuti pane vanhuwo vanova vachikodzera kuva vari majaji papa nekuda kweexperience yavo nekudawo kwezvinhu zvavanga vachiitawo vari magweta
mungapa muenzaniso here ipapa pane vamuri kuti ava vanenge vari nani
pavanhu vari kutarisirawo vane macredentials ari nani vanengaechikudzira tikuona miss Philippa Phillips avo vanga vari gweta mukuharare uku vachiitawo nyaya dzakasiyana siyana involving different types of litigation and tichionawo kana vachiapointawo kumagweta especially vechikadzi in recognition of their work zvinhu zvinokurudzirwa zvekunani and tukono zikare kuti pane vamwe vakagara vari ma match streets vangu varipo asimudziro vangu vachito yatingatiwo service iri nani vakaitawo sana mistrade mushura ndikuonawo zvekare Max Wakatiyo is been also been working justice imomo vhere yomo lockdown
asi pane vamunga anongedze here angava ari mumwe vamwe vari kukonzera mutauro
ndikati Mr. Ngoni Nduna avo tichiita zvo zvekare panyaya dzavo dzavaiita vari kumamagistrate courts majudgments avo aita senge vaingovharira kana kuti vaingoita senge vaifevhera hurumende
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masiye vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice vachitaura vari parunhare vari kutexas muno muamerica iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reWorld Bank ratenda kupa Nigeria chikwereti chemari inodarika mabhiriyoni maviri kana kuti 2.25 billion mari iyi inonzi ichabatsirawo muzvirongwa zvekubatsira vanhu vapinda muurombo nekuda kwemitemo yakagadzwa nemutungamiri wenyika iyi va Bola Tinubu yekuedza kuti upfumi hwenyika hudzokere mugwara mitemo yava Tinubu yekuisa mutero pamafuta ekufambisa dzimotokari yapa kuti mitengo yezvinhu iwedzere mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika United Nations iri kuyambira kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vari kuchamhembe kwedunhu reGaza vatarisana nenzara inotyisa kubva Israel zvayatangazve kurwisa muguta range rapoti ravanhu vakawanda reRafa muGaza sangano reUnited Nations rinoti kuendesa chikafu kuvanhu ava kuri kunetsa nekuda kwekurwisana Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu naamai Wendy Madzura vanova ivo mudomeni mukuru kukambani yeSeed Co-op amai Madzura vankange vari muno muAmerica pasi pechirongwa chinowanikwa icho chichidzidzisa varimi vechidzimai uko vanga vari kuMichigan asi pari zvino vari muno muWashington DC uye vakawana rombo rakanaka rekushanyira rimwe purazi remuzvina purazi anobva kuZimbabwe muzvare Masigura Matunhu Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Madzura mungatitsananguriro kuti muri kuona sei zviri kuitika ipo pano paprazi ramuzvare Gura Matunhu
imi woye ndahwa manyukunyuku ini tisvika pano pachirandu famu ndaona chisionepi ndaona mabasa okurima ari kubatwa nemudzimai akabva kuZimbabwe ari kurima ari kuno kuUnited States kuMaryland pano paprazi patiri panorima masi Gura Matunhu pamwe chete nasisi vake Precious Gura Matunhu vachirima mbesa dzakasiyana siyana dzinosanganisira mbesa dzemuriwo dzakanaka dzine ruvara rwakasiyana siyana dzemhando yakasiyana siyana maiziva here imi kuti gaka romunzwa rinogona kutotorwa nemari yakawanda zvakanyanya kuno vanogona kutotenga gaka romunzwa nemari inodarika kana $6 zvichiendana nekuti rarimwa panguva ipi yemwaka saka mbesa dziri kuno dzakasiyana siyana dzatinoziva isu kumusha dzinorimwa kumusha dzimwe dzacho dzinorimika kuno chakakosha kuziva kuti mamiriro ekunze anotendera here kuti mbeu yauruda kurima irimike pamwe chete nekuti mbesa dzacho dzinokura here nekuzoongorora ifu kuti uzive zvizere pano papurazi pachirandu pamupatiri vanorima zvakare mbesa dzechibage ndafara chaizvo ende ndafara kuziva kuti vanorima mbesa dzechibage dzinobva kuSpeedco zvinova zvinoratidza kuti aiwa murimi mukuru anoziva mbeu dzakanaka dzinopa pfunduso panyaya dzekurima saka zvinoratidza kuti varimi vese vanokwanisa kupinda munyaya dzekurima vanokwanisawo kupinda kana vachinge vaita zvese zvinokurudzirwa kuti varime zvine pfunduso
zvii zvamungakurudzirawo vamwe madzimai vakateerera pari zvino vanoda kuita izvozvi zvekurima pasi rose
madzimai tariraiwo muone zvinogoneka izvi tariraiwo umwe mudzimai biya wedu ari kuzviita ende ndimamoyo ini ndafara zvakare nekuti ndiri mamoyo saka zvinoratidza kuti aiwa zvinogoneka ngatishandei pamwe chete tichitsvaka rudzivo tichidzidza nekukopawo dhoiri rine pateni yakanaka nhasi tiri pachirandu famu nemiwo kwenyu gore rinouya tinenge tiriko
aiwa tinotenda amai madzura regai tibva tachingamidza muzvare masi guramatunhu avo vanova ivo muzvinapurazi papurazi rinonzi iro chirandu famu riri muno muamerica kumaryland mungatitsananguro kuti makatanga sei zvekurima izvi
inii nemukoma wangu tiswaridzi wefamu ino yetinoti chirandu famu chirandu ichiwe mutupo wedu asi takaona zvakakodzera kuti tiri muno muamerica tida kukudza mutupo wedu tikabva tapa purazi ino zita rekuti chirandu famu pano pafamu tinorima zvinhu zvakasiyana siyana asi zvinhu zvinotinyanya kutifadza kurima zvinhu zvitakakura tichidya kuzimbabwe zvakave semagaka repi etsunga nezvakangodaro daro nezvimwe zvatinonyanya kurima chibage ndochinowanzo kuti vanhu vauye pano chibage chinenge chine seed yekuSpeedco singandaingotiwo kana ndaenda kuzimbabwe ndotenga seed inenge yakangonzi Spidco because aingoziva tichikura kuti aiwa seed yekuSpeedco iseed yakanaka zvino nhasi ndaita rombo rakanaka rekuti tine vari kutivhakachira wabva ikoko chaiko agronomist wabva kuSpeedco ikoko saka nhasi tiri kufara zvikuru tichange tichivarakidzawo papurazi pedu pano vachizotipawo advhice yekuti kana taenda kuzimbabwe tigotenga seed inoenderana nepano papurazi
zvii zvamungakurudzirawo mamwe madzimai vanoda kuita zvekurima
inini kana ndakazvigona then munhu wese anokwanisa kuzvio nekuti ini handira kukura nichirima asi unozotozviona kuti paunotanga kurima kungobata ivhu kudai hameno chinoitika pamunhu unotonzwa kuti izvi gaizvi dai zvichitwa nemunhu wese iterapi chaiyo pachayo kurima saka ndinokurudzira madzimai ese kana even usingakwanisa hako kuita pakuru pakaita sepano pachirandu kungoita kagadheni kurima muriwo wako chaiwo kana kumatini uchingorima zvinoiti
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mvanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho munopakurirwa najonga kandemiri
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko renzara inonzi yapfunya chisero munyika tichiita hurukuro nenyanzvi munyaya dzekugoverwa kwechikafu uye vakambotungamira sangano rechristian care Reverend Forbes Matonga tatanga nekubvunza Reverend Matonga kuti mabhinda uko api angaitwa neveruzhinji kuti vararame pane kuti vangomirira kupiwa rubatsiro rwechikafu kubva kuhurumende nemasangano anopa rubatsiro
ndizvozvo vanhu vanoita hwakumukwabu dzakasiyana siyana asi hwakumukwabu dzimwe dzacho dzine njodzi dzimwe dzacho dzine njodzi dzese dzekuti mukaona vanenge vakuenda kunoita zvemagold ari illegal izvi munoona kuti kune kurwisana kunoitika ikoko kune njodzi dzekudhirika kwemigodhi iyoyo nezvimwe zvakadaro ende munozoona zvekare kuti zvinonokonzera mamwe atinoti masocial ills akafanana nechifambi chekutiwo vanenge vachidawo kudaro vanoenda ikoko kwoita zvifambi zvinenge zvichiitika munzira idzodzo zvirwere zvosimuka zvekare zvakandotanga kutanga taakukunda zvakaita ngana HIV nana AIDS vaya vanotanga kusimuka zvekare then tikabva ikokoko toenda tine yatinoti zvekare kuparadzwa kweupfumi hwenyika izvozvi zvitiri waridi patinoona marori nemarori akazadza mombe zvichibva mumamisha dzichena kuna nakwaala kunouraiwa mumboko. Zviri kureva kuti vanhu varombo vari kutengesa malivelihood avo kuti vaone kurarama. Saka mune zvakawanda zvinoitika vajonga kana situation yakamira seizvi. Munozoona zvekare kuti kare kayaka ndoko aizouya kuti problem yekunzi vanasikana vaakurodzwa kune vakapfuma kuti varombo vaone zvekudya. Saka inguva inobva yatiisa pakaipa kana zvinhu zvakamira zvakaita kudai.
Saka tingati here vanhu vongomirira kutarisa kuhurumende kuti vange vachiwana rubatsiro mufundisi Matonga, tichiona kuti zvese zvinotarisirwa kunzi zvinogona kunge zvichiunza mari nekurarama nerimwe divi zvine zvazvinotokanganisa mararamiro evanhu.
Sezvataimbodai nzira paya kare paya, tumvura tushoma twatanga twakanayatiyauto, tumwe twase twakatisiyira tinzizi tumwe tichierera. Ndozvataitaura kuti vanhu dai vakanga vakagona vangadai vakati muna February March vorima miriwo yavachidzidziswa kuti miriwo iyoyoyo inofushwa sei kuti irambe iine nutrients dzayo. Zvekuti izvozvo zvingadati tiri kutarisira kuti munhu munopiwa bhinzi, mopiwa mafuta, mobva mazopiwa zvekare nechibadi, zvinokwidza bhiru rehurumende kana kuti remaboko anobatsira kana aakukuitira izvose zvakadaro. Asi still zvakadaro, ariko mabasa anogona kuitwa anobatsira kuti vanhu vaiti achisiya vanhu vaine unhu hwavo. Saka izvozvizvi kana kuine vemakambani vari kuita zvekumaina nekudaro, vanokwanisa kuti panzvimbo yekuimploya munhu wani achinzi anotambira kupera kwemwedzi, munogona kuroteta muchichiti kana manga pachidiwa vasevenzi 12 moti vamwe vakambosenzawo 3 months, kopindwawo vamwe vachachisenza 3 months, vamwe vachimbomira vamwe vachisenza 3 months zvichidaro. Saka panoda mamekanizimu ekuti tione kuti tobatsiridza sei kuti at least vanhu tumabasa tikuripe ikoko hatichiri kwevanhu vashoma. Yekuti makontrakti anosainwa vanhu vachishanda, tinoziva kuti kune machina ari kuita mining muno nevamwe vakadaro, panobatsira nekuti anenge apiwa tumarudwa haazokanganwa hama dzake. Zvinoendesa vanhu kuti tiite zvinhu zvinounza hunhu zvisingaparadze upenyu hwevanhu.
Tinonzwawo vamwe vanenge vachikurudzira varimi kuti nenzara iri kwei dai madzikisa uwandu hwezvipfuwo zvenyu zvamune muinazvo vachizopedzisira vatengesa. Panguva imwe chetewo muri kuchema kuti pfuma dzevanhu dziri kurasika nenyaya yenzara iyi. Panogadziriswa sei apa mufundisi?
Munoziva kuti musha wemunhu mutema ari kumusha haugoni kumira usina mabhonzo. Drought power zvinonyanya kusenzesa mombe. Vanhu vakura havachakwanisa vamwe vacho kuti tinotaura kuti ngatiitei zvanapfumvudza zvakanaka tinozvikurudzira, asi vanhu haakuno kuti kutaura neana mbuya vaane ma8 years nevakadaro. Kazhinji vanotenzerwa nemombe dzinenge dzichivarimira. Mombe idzodzo ndo dzinovapa zvekare mukaka, ndo dzinovapa manyowa. Saka zvinoda kuti zvese zvinhu zvakuda kanenge kabhalansi.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namufundisi Reverend Forbes Matonga vanoenyanzvi mukugwerwa kwechikafu muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda Jonga nacho chirongwa upenyu hwedu Our Lives.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yevapoteri. Mukuru wekomishen inoona nezvevapoteri kana kuti United Nations High Commissioner for Refugees vaFilippo Grandi vanoti uwandu hwevanhu vasara vasina pekugara nekuda kwehondo, mhirizhonga nekushungurudzwa hwasvika pamamiriyoni 114 kana kuti 114 million uye uwandu uhwo huri kutarisirwa kuramba huchikwira. Chiri kupa kuti uwandu hwevapoteri huwedzere inyaya yekuti kazhinji vanenge vachirwisana havachateedzere mitemo yehondo. Iko zvino vanhuwo zvavo vasina mhaka kana kuti vanenge vasina kupakatira pfuti ndivo vari kurwiswa, vamwe vachibatwa chibharo kana kushandiswa sembato nevanenge vachirwisana ava. Sezvo izvi zvichiitirwa kuda kutyisidzira vanhu, vakawanda vanobva vatiza vachienda muupoteri. Kunyange uwandu hwevanoda rubatsiro huri kuwedzera, zvikwanisiro zviri kuramba zvichiita zvishoma. Mumiriri weAmerica panyaya yevapoteri kana kuti United States Alternative Representative for Special Political Affairs vaRobert Hood vanoti nyika yavo ichienderera mberi nekubatsira vapoteri. Vanoti America irikuramba ichitora matanho akasimba kutsigira vapoteri nenyika dzavanenge vapotera. Vanoenderera mberi vachiti America ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakawanda kudarika dzimwe nyika dzose pasi rino. Muna 2023 chete, America yakapa rubatsiro rwemari inosvika mabhiriyoni gumi nemashanu kunyika dzepasi rino dzaida rubatsiro. Vahood vanotizve muna 2023, America yakatora vapoteri vanodarika zviuru makumi matanhatu kana kuti 60,014. Mugore rino, America irikutarisira kutambira vapoteri vanodarika zviuru zana. Vahood vanoti America irikuita zvose zvainogona uye kukurudzirawo dzimwe nyika kuti dziite zvimwe chetezvo pakuchengetedza vapoteri. Ambassador Hood vanotiwo vanofara kuti chirongwa cheAmerica chekutambira vapoteri chinounza muAmerica vapoteri kubva kunyika dzose dzepasi rino. Vanoti vane chivimbo chekuti vapoteri vanobva kunyika dzakasiyana siyana vane zvipo zvakakosha zvavanokwanisa kushandisa munyika dzavanenge vapotera. Vanotizve kuchengetedza vapoteri kwakakosha zvikuru. Asi Ambassador Hood vanoti iko zvino kwave kudiwa rubatsiro rwakawandisa rwemari kuti vapoteri vakwanise kubatsirwa kwavanenge vapotera. Vari kukurudzirawo vemakambani kuti vabatsire muzvirongwa zvine chekuita nevapoteri. Vanoenderera mberi vachiti America iri kukurudzirawo nyika dzakasiyana siyana matunhu nenharaunda kuti dzibatsire vapoteri kuti vakwanise kudarika mune dzimwe nzvimbo vasingaise upenyu hwavo munjodzi. Ayo anga ari mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yevapoteri. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika nhasi. Chikwata chengezi Platinum charova icho Chicken Inn 3-0. Kuchitiwo chikwata cheYada charova icho 1-0 neManika Diamonds. FC Platinum yarova iyo Bulawayo Chiefs 1-0. Simba Bora yarova Arenal 3-0. Sezo nguwa edia pera, regai timbo tarisa misure na u zvakare. Mutungamiri wenyika ya America va Joe Biden ne mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vari pakati pevatungamiri venyika dzepasi rino vari kukorokotedza mutungamiri wenyika ya South Africa va Cyril Ramaphosa nekusarudzwa kwavakaitwa nezuro Maneru kuti vave mutungamiri wenyika yeSouth Africa kwemamwe makore mashanu. Vatongi vachangobva kusarudzwa kuti vaende kunoshanda kudare reHigh Court vakonzera mutauro wakanyanya munyika, vamwe vachiti madzimai akasarudzwa apa mashoma zvikuru uye vamwewo vachiti vamwe vevatongi ava vane nhoroondo yekutonga vakarerekera divi rimwe chete. United Nations iri kuyambira kuti hondo iri kuenderera mberi pakati peIsrael nechikwata cheHamas yave kukonzera kuti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vapinde munjodzi yekuti vanogona kufa nenzara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Uye tinoda kuti kunana baba vose mangwana rinenge riri zuva renyura munenge muchipembedzwa tichivimba kuti muchatengerwa zvipo zvakasiyana siyana sezvinoitwawo pazuva raana mai reMother's Day.
Aiwa, tatenda hama wadiwa ini dini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Toksi ya mina Gid Tube, munaoze, isindebele.
Soku izika tisenda baku VOA ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 kuNhlangula 2024 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kula maparties ke anjengabo Patriotic Alliance aba willing ukuthi bangene kuleya coalition, but they have put up ama conditions athile. For instance, i-condition ka Gayton Mackenzie ngeyokuthi is either uyanikwa i-ministry ye-police or i-ministry ye-home affairs.
Kubonjwa uhulumende omutsha kwele South Africa kungaziwa ukuba bazaphathwa njani abadabuka eZimbabwe abakulelo lizwe.
Inkomo azisela kudla, azisela manzi, zitshona zibhoda kwezinye indawo, amadamu asetshile sokusela udaka, zingena phakathi ziyabanjelwa, zitshona zidoswa, ezinye sezifela phakathi.
Sezisifa inkomo emadolweni South ngenxa yokuswelakala kwemadlelo lamanzi. Namhla sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezimbili ezisebenzisa ontshelelezane ezilubhekise kwele Kenya. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokubunjwe uhulumende omutsha kwele South Africa kungaziwa ukuba bazaphathwa njani abadabuka eZimbabwe abakulelo lizwe. Ibandla le-African National Congress libambisanele le-Democratic Alliance, Inkatha Freedom Party kanye le-Patriotic Alliance ekubumbeni uhulumende okhokhelwa ngumongameli Cyril Ramaphosa. Lehluleka ibandla le-ANC ukuthola amavoti kukhetho olusanda kuqhutshwa eneleyo okubumba uhulumende lizimele. Abadabuka eZimbabwe bathi akwaziwa ukuba ukuza bazaphathwa njani kusiyafika ukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Simbonile uhulumende ebunjwa izolo ngokuelekthwa kukaspeaker we-ANC lo deputy speaker we-DA lo president we-ANC okuhlanganisela kumaprovinsi anjengase-KZN lapho kukhethwe uspeaker we-ANC lo premier we-IFP. So kuklear-ke ukuthi kule coalition ye-IFP DA le-ANC lanxa bona be-City Government of National Unity, I think bazama ukusebenzisa amazwi ukuthi basiqile nje kuphela yona yi-coalition. Kula maparties ke anjengabo Patriotic Alliance aba willing ukuthi bangene kuleya coalition, but they have put up ama conditions athile. For instance, i-condition ka Gayton Mackenzie ngeyokuthi is either uyanikwa i-ministry ye-police or i-ministry ye-home affairs. I-issue atufuna ukudila ngayo yile abayithi ama-illegal immigrants. Asazi ke ukuthi baza kwenza kanjani, because I think kulama policy differences. I-DA siyakwazi ukuthi, for instance, kuma-permit holders, ama-ZEP, i-DA ithi labo bantu kabanikezwe ama-permanent residents, whereas ANC ibi under pressure from i-opposition. So bebe ngathi bathule ngayo, kodwa siyazi ipolicy yabo.
Ye, nxa sikhangela khonapho ke ubona njani i-Patriotic Alliance ingagcina ingeni le ithatha khonokho kube sekusenzakalani kulabo abadabuka eZimbabwe lakwamanje?
Well, I think i-Patriotic Alliance has little understanding of i-government. Ukuthi uminister akayenzi ma-decision yedwa. Ama-decisions or ama-policies akhishwa nguminister ngama cabinet decision. So if you have an idea njengo minister, you bring it to cabinet, if it's approved, then it can go out. So mbone ngani ba overzealous baloke beku election mode, ku campaign mode. Ku campaign mode ungathi into ezinjalo kodwa uma usuku uhulumende njalo usudila lama issues awe policy alama precedents awe court, for instance le silama constitutional court judgment ahlanganisela abantwana bama foreigners that they still have to implement. So kuzaba nzima uma sebe uhulumeni ngaze baphiwe lawo ma department abafunayo ungakhangela bangaphiwa amapolisa. Ukuba lipolisa which would so far ubopha abantu ubafake etracking ubadeporte kulama processes, legal processes that have to be followed. So it's not as easy as they think ukuthi hamba udobha abantu esipikitini ukuthi wena you're illegal, you arrest and deport. Kuzaba nzima kakhulu.
Lo ngumnumzana Photjoni Mlalazi, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, ubekhuluma neStudio 7 naseJohannesburg kwele South Africa. Wezemaphandleni sezifa inkomo esabelweni seMatweni South, ingakhulu ebulilima insiza leGwanda ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi, kubika uAlbert Ncube.
Kuleso miso esikhulu lonyaka eZimbabwe esibangelwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino esenza izulu lingani iphosa elizweni lonke lakwamanye amazwe, unkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi sevokole insiza uthi ukutsha kwamadamu amaningi kulesi siqinti sekudale ukuthi inkomo zife ngoba sezibanjelwe emadamu agcwele udaka.
Inkomo azisela kudla, azisela manzi, zitshona zibhoda kwezinye indawo amadamu asetshile sokusela udaka, zingena phakathi ziyabanjelwa, zitshona zidoswa, ezinye sezifela phakathi. Hayi, umuma wakhona ubuhlungu kakhulu, asikwazi ukuthi singenza cebo bani. Ukuthi ngathi siyathola amanzi loba sisukulokudla okulutshwane kube ngcono. Manje konke kakusekho, hayi umumo kawumuhle.
Umnumzana Colleen Ngwenya isakhamuzi seMatobo laye uthi isimo sibi kakhulu lonyaka.
Indawo yakithi lesomiso esibuhlungu ngoba lonyaka kubi ngendlela yokuthi alizange nje vele libe inafu izulu kumbe ligcwalise amadamu ngokwenzela ukuthi ngalesi sikhathi kweminye iminyaka siyabe sisatha amadamu ethe abe sagcwele inkomo zingahambeli amanzi. Ngalesi sikhathi sebusika amahlamvu esihlahla sethinta itheka sezowakhuma phansi.
Umnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila kawa 13 eGaranyemba uthi sokufe inkomo ezimbalwa esigabeni sakhe njalo ezinye sezicuba.
Isimo senkomo sivi esezifile sofa lapha zibulawa yikho nalokhu ukuswelakala kokudla. Ngithola abadala bantshela ukuthi ziyakwana ezinhlanu sofa kodwa ezinye sezivuswavuswa okuvele kungasobe kuzincedise njalo. Akuhle kubuya ukudla kathesi kulokuthi kuye abantu sebefele ezinkomo kuyaba kungakhanyela lezo ezikhona iquality yazo eyabe ingasavuseki.
Ingcwethi yesifuyo ugatsha lwezokulima lwe-Agritex eMatabeleland South, umnumzana Zondani Mchemwa uthi imbiko asebeyitholile liveza ukuthi sekufe inkomo ezingama-23 ebulilima kude Gwanda ezilitshumi lanye sezibulewe yindlala. Kusukela nyakenye inkomo ezifika inkulungwane ezilitshumi 10,000 sezafa esabelweni lesi ngenxa yendlala okulinani elikhangelelwe ukuthi lizaqonga okumangalisayo lonyaka. Kusenjalo ummeli wedalela ephalamende eGwanda South umnumzana Umphile Marobi ukhala ngokutshontshwa kwezifuyo kulomhlubulo ekhuluma esikolo seManama kuviki edlulileyo lapho umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahadi abesethekelela khona ukuyakwethula isipho sama-laptop. UMarobi uthi kusasa yabafundi laba iluvilibana ngenxa yamasela atshontsha inkomo eziyizo ezithengiswa ngabazali babo ukuze baye esikolo.
Abantwana laba abalapha kungenzeka ukuthi next term bengaphenduki. Ngani? Ngoba inkomo zaboyise eziyizo ezithengiswayo zibhadala ifizi sezitshontshiwe. Ngani? Ngoba ibhanga labantu bakulumango zinkomo.
Ukutshontshwa kwezifuyo ezivaliswa ubabhemi kanye lembuzi ubhahile esabelweni lesi kungenani lezijeziso ezethula imithethwandaba kulabo ababanjwayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Gukama, mshweshwe
amlela namba
Ngoba manje sike sizwe okwethulwe ngusithandile emhlanga weStudio 7
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sicubungula umkhuhlane womvimbano wona uhulumende athi usubhahile elizweni lowe influenza sixoxa lo councilor Ntombi Zodwa Wakhumalo wenkulumane ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle ekhansilini yakobulawayo sizakuzwa njalo unkosikazi Constance Shumba obona ngeziphathelane labesifazana ubunhlanganiso yeHarare Residence Trust umqalisi ziba ngumakhumalo
Ngalo umkhuhlane esikwenzileyo lesiqhubeka sikwenza ikuxwayisa abantu ngezibonakaliso zalo mkhuhlane sigcizelela kakhulu ukuthi bengathuki becabangela njalo ukubana i-COVID-19 kuyiflu nje kodwa sinanzelela njalo ukubana le kule influenza abadala bebebiza ngokuthi i-Fraser naye uyileyo ngakho siyabaxwayisa kakhulu ngezibonakaliso zalo mkhuhlane ezingaba njengezibonakaliso zeflu ebesiyijayele ukutshaywa likhanda amakhala agijimayo amakhovula ngamanzi ukutshisa kwemzimba iqhuqho ukuphelelwa ngamandla ubuhlungu bezitho zomzimba ikakhulu emahlanganeni ezitho zomzimba okugcina kusiba lokukhwehlela kwezinye izikhathi bese sikhuthaza-ke njalo ukubana bazivikele ngokugqoka okugudumalwayo nokuthi bangatholakali ezindaweni ezilabantu abaningi kakhulu sibangaze bavama kakhulu ukuthi baxhawulane njengoba sithile ukuthi bafanele bageze njalo izandla bese sikhuthaza ukubana nxa bethe bahlaselwa yilo mkhuhlane ufanele banathe kakhulu amanzi lezinto ezinjengabomazomo bethole izithelo lezi esithi zilo vitamin C ezingaba njengamaholontshisi lamalemoni njalo bese bevakathela lamakhemesi aseduzane ukubana bathole le mithi engabancedisa siyakhuthaza-ke ukubana sebekhulile laba sebedlule emnike engu-65 nxa behlaselwa lolu khuqho lalo umvimbana baphangise ukuthi bavakathele ezempilakahle eziseduzane kanye labantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu lalaba abavele ndlela thize bele minye imikhuhlane evele ihleli ibakhathaza enjengomkhuhlane wethukela imikhuhlane yemvukuzane i-cancer imikhuhlane yokuvaleka kuphefumula enjengabo-asima kanye imikhuhlane ephathelene lenhliziyo engaba njengabo-BP okungenziwa ukuthi sinanzelele kakhulu izibonakaliso zalo mkhuhlane sincedisana lo hulumende wethu wangaphezulu sincedisana njalo lo hulumende wethu ezabeleni local authority ukuthi siqhubeke sixwayisa abantu ngezibonakaliso zalo umkhuhlane esingathi thina isihudo ukuthi umuntu engazibona esesiba esiyisiya ngaphandle egidiniswa isisu kabili kumbe kathathu kungakadluli amahola angamathumi amabili lani sokutshengisa ukubana isihudo njalo sithi sigcizelele njalo ngezibonakaliso ezokubana umuntu khanya esephelelwa ngamandla ikakhulu abantwana ukuwela kwamehlo ukuwela kwenkanda lokuhlanza
unkosikazi Shumba uthi le Harare kulohlupho olufanayo njalo luphatha kubi abesifazane
Ngikhuluma ngamakuthi madzimai mazenziwe are being affected with this flu because they are the most people who are vulnerable.
Abesifazana baphatheka kubi kakhulu ngalo mkhuhlane ngoba yibo abalondoloza imizi labantwana kubaphatha kubi lemoyeni abanye baze babe le mikhuhlane e-BP lanxa sibiza imihlangano bagcina bebalutshwana abesifazana ababuyayo ukuthi bezokuzwa ngendaba ezibathintayo ngenxa yokuthi baya benakekela abanye sifisa ukuthi uhulumende abone ukuthi abantu belatshwa ngaphandle kwembadalo ukwenzela ukuthi abaningi bethole usizo kule imikhuhlane olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane
Sawa kakhulu sithandekile mhlanga ungathinela kusasa othi sizwe udaba olulandelayo Ye uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje silothando ake sizwe ukuthi uthando ngubani isibongo sakhe njalo ukuthi wenzani khona manje Thando sizakwamukela kuhlelo
Inkizo ngothando lwenkosi Thuma ngizalwa enkayi
ngikhulukele eBulawayo. Okwamanje ngithova ibhayisikili from South Africa and then ngiyosuka eKenya. Leyo yisizini yami yokuqala.
Singathi kona uhamba lobani?
Ngihamba nepartner yami.
Kuba
Ubuso Muzimkandla.
So akusitele ngohambo lolu vele lumayelana lani?
Uhambo lolu ngesikhathi ngikhula benginesifiso sokubona amazwi and then asingikhona ukuthi ngiye esikolo sakhona. So ngaqala ubukela nje iYouTube, ngibukela nje abantu ngabona ukuthi kunamantombazana awu 2 awe Kenya ade betravela from country to country okutsho ukuthi bebehamba ngendlela. So nami ngaba inspired ngakubulela khona lokho abakwenzayo ngathi hayi lami one day ngizazibona ngisiya eGhana, ngizazibona ngisiya eKenya, ngizazibona ngisiya le. So last year ngithe ngihlangana nepartner yami uVusa Umuzi laye ngamthola ukuthi naye vele ubefuna vele laye ukutravela kodwa na yena yenza lo tshana kwe-hiking ethatha ama-track esiya kwelinye ilizwe. So zase sibona ukuthi no kungaba ngcono ukuthi sithenge amabhayisikile ngoba besibone nabalungu laba abasuka e-Europe bechova nabo amabhayisikile e-Africa. So zathi hawu ma nawe bekhona ukukwenza lathi siyakhona ukukwenza. So zathi ya siyabuka nje umhlaba siyafunda okuningi ngama-cultures wethu awe-Africa yethu.
Singathi-ke lisuke nini lapho lisuke khona? Besekapa yini kumbe lisukele ngaphi njalo liyafika nini eKenya khona?
Sisukele Johannesburg eSoweto, sisuke mhla ka 10 April saya eLesotho, saya eSwaziland, saya eMozambique, manje siseZimbabwe. eKenya sizofika ngabo September.
Manje lesabi yini njalo ukhona umuntu olifakela imali ukuthi likwenze khonokho?
Hayi, akunabantu abasifakela imali. Isponsor sikazitholi kodwana bakhona laba besingathi mebhisi ngathi asila kudla bethi hayi sizolifakela lokho esinakho okuncane ukuthi sithole ukudla there and there.
Khathesi lingaphiwa ngikhona njalo lizasukana nezibabo.
Manje siya eKwekwe, siduze nokuya eKwekwe okutho ukuthi namhlanje silala siseKwekwe and then kusasa sishone siseKwekwe bese sisiyavalelisa umama akazosa umuzi eGokwe bese sibuya sesuya seseVictoria Falls sesiphuma nje sesisiya eZambia.
Ye, namhlanje kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba besixoxakelo Thando Mjuma udabuka khona ngale-ke enkayi khona manje usemgwaqweni uya kwele Kenya uhamba lomkakhe sibili kwakhanya ngazani bathakazelela untshelelezane basuka-ke eJohannesburg babhodabhoda kwamanje sebeke kwele Zimbabwe. Ye, baphisa ukuthi libaxhase phela. Ye, zamani lingakuzama sibona ukuthi kungenziwani. Hayi-ke kwalo mhla sima lapha-ke kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Le iStudio 7 lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. So isikhathi sabalaleli.
Ngiyabingelela abathandekayo, ngibingelela nabasakazi beStudio 7 bonke. Ngithi-ke mina nginguJuda eJani ozalwa eLupane under chief manager, kodwa-ke ngokuhlala okwamanje ngilana eMzansi. So ngiyamangala nje nxa ngisizwa iziphathamandla zenhlanganiso ebusayo zithi bona akula muntu ozabulawa yindlala, abantu baholisa ukudla. Akusiqiniso lelo, angeke bethi baholisa abantu, benika abantu ama-5 liters awomuntu bethi baholisa abantu, kubasiza ngani abantu lokho? Otherwise vele kufana lokuthi nje bayekele, ngoba ma ungathi ukugayisa ngeke kuphume esigabeni lokho. Ngiyabonga.
Studio 7, sarubonani lonke linjani? Hayi, siyaphila thina, siyaphila kakhulu bafakazi bethu. Siyabonga ukusethulela izindaba, sizithola zishisa. Studio 7 siyakhala lapha ngomongameli wethu. Abantu bayafa la emakhaya, babulaya indlala. Kanti abantu bazophila kanjani bengatholi usizo? Yebo phela siyezwa kuthiwa uyavuma ukuthi indlala ikhona, kodwa phela ubasiza ngani abantu bakhe? Akunakudla, abantu bayafa, izingane azisayi nasezikolweni, ayikho nje into ekhona esingathembela ukuthi uhulumeni wethu usimele. Cela mpela lisincedise lani khona ngapho ngombiko uhambe uzuye efika kuyo Emerson. Siyakhala mpela ikakhulu esigabeni sakithi ngapha eMatabeleland. Hawu kade sonani thina, sonani sonani lathi singabantu. Ke lisikhulumile mpela. Ngiyabonga igama ngikhulekani Ncube esigabeni senkaya.
Ninjani emsakazweni we-Studio 7? Ngiyajabula nami ukuba semsakazweni. Cha, into engiyifisayo-ke mina ngifisa ukuthi mhlawumbe mangabe ilizwe lingalunga mhlawumbe kube khona imisebenzi khona sizokwazi ukubuya nathi esemazweni. Mina ngiseGoli igama ngiWebster ngakwaNdlovu. Ngibuya eMaphane eWilongi. Ngaphansi kwenduna uMathema lapha, ngiyabonga.
Siyabonana kuStudio 7. Abasakazi labalaleli uLazarus Ncube waseCholoche eDlakapiya. Sithembe ukuthi iSouth Africa mbeni Jehova is the government of unity. Engxenye izinto zizatshintsha zibe ngcono lapha eSouth Africa. Njengabantu abalindile amapermit esingatholiwe, siwathole amapermit. Njengoba nje iDA yathembisa ngabe kuthiwa ngabe kuya ngabe ngabe wafaka yona iDA kuMinister of Formal Affairs. Sithole wona amapermit, sithole indlela zokuhamba sisuka lapha sithe ekhaya. Kunzima kuleli lizwe laseSouth Africa ma ungala amaphepha everyday lapha amaveni siyabone la itsha abantu. Ngiyabonga la, ngiyabonga.
Njani msakazeli, kukhuluma lo Mzandara, Mzandara ungwenye sitshela. Manzethu wanye ezibheke ingathi edabukela ikubani esigabeni segubungane edaluka. Msakazi, nesikhalo ndaba kahulumende le yaseZimbabwe le kuzilimi eZimbabwe emsebenzi ngitholakale. Ngendlala ebhahile emathebeleleni ngale. Bahile endaweni yaselupane ngale semlosi ngale kuzima kuzima bayakhala abantu ngendlala ngapha langapha. Uhulumende akukho oncedisa ngakho abantu bahleli nje beza benikeza abantu ebhala abantu kodwa siziboni lezo ndlela ezifikayo. Asiziboni, siyakhala msakazi nathi singabantu nje siyintsha. Siyintsha yakwase kuyawela eZimbabwe nje kube umandle kuba sikho emazweni kube sisekhaya nathi kube kukhona apha esibambabamba khona msakazi. Ngajabulela nami ukukhuluma emsakazweni Studio 7.
Ninjani, ninjani mara basakazi ye-Studio 7 okhulumayo emsandazileyo Ndlovu. Khuluma ngise-Johannesburg e-South Africa. Ngifisa nje ukuthi iZimbabwe nayo ikibe le mithi ezibhedlela nemigwaqo ilungiswe. Abantwana beke befundiswe ngokuzwayo, abantwana befunda indimi zabo ezikolweni. Nxa ungemathebeleni ndafundisa iNdebele, lo titsha wemashonaland ndafundisa emashonaland, emathebeleni ndafundisa emathe. Abantwana bethu bekwazi ukufunda ograde one wafundiswa lishona abeseshoneni ugrade one shuka ubeni azawukhula ekwazi umntwana. Yikho engikufisayo, ngiyabonga.
Angibingelele Studio 7, ngibungelele abasakazi bethu Studio 7 kenjani nonke nje. Hayi, mina nguRichard Bango Dube ngila eSouth Africa, ukuzala ngizala eZimbabwe eBambazi. Hayi, mina ngikhala kakhulu mani, hayi, ngecembu lami lama-Warriors. Ngimlandela kakhulu ama-Warriors, manje bengibabukile bedlala eOrlando, manje hayi, ibhola yakithi alisekho, alisekho ibhola yakithi. Ngizwisisa ubuhlungu uma ngibona icembu lakithi lalidume kakhulu. Sasenabo dlala uPeter babedlala kanje, manje selidlala ngaleya ndlela. Bengiyile Orlando ngalibuka phela, hayi, ibhola lisekho. Ezongusathi abantu bepolitiki befaka ukuthi babambe izifo, akukho la siyakhona. Kanti wazi singafani namanye amazwe afana nabaCameroon ukuthi izifo ibanjwe ngama-former players. Hayi, ukuthi ngizothatha umuntu wepolitiki nje ngithi abambe izifo, hayi, ngendlela engibona kakhulu, hayi, ibhola lakithi lisekho. Sinama-talented player phela manje, hayi. Ezidongonzethatha la makhehla laba epolitiki ndiyabamba izifa kukho lapha siyakhona. Kazidanisa kakhulu uma sibona amanye amazwe ephuma kahle kanje. Ilethu ilizwe sinama-players sinabosilukuzibheka amanye amazwe makatanathi sineqembu lethu lama-Warriors esilithandayo lidlala ngale ndlela angalibona lidlala ngayo Orlando.
Ye laba-ke ngabalaleli be-Studio 7 nabasithumezela imilayezelo yabo-ke WhatsApp. Sicela abantu ukuthi bake bekhulume ngodaba lolu lwenkomo esezisifa njalo ezinye sezicuba emathebeleni South. Siboneke ukuthi abantu bathini kuFacebook. UPatrick Maphosa uthi next kuyalandela abantu sasahlupheka elizweni lethu bantu benkosi. UBlessing Sibanda uyabhala uthi kathi uhulumende ukuphi kona manje abalimi behlupheka kangaka. Phela kumele phela abantu uhulumende angenele ngoba le yinotho-ke yesizwe. Ngenela bo Senzo 31 uthi ngeke kulunge eZimbabwe
silababusi abanje kanye ngizani yibo abavala izulu ah singazikona boke ngikwani kuzobuya ke uvera uti uhulumende ungapi kusenzakala konke lokhu kuzobuya njalo ugugulethu paid patience uti abantu bemathoeland ngiyamangalisa indaba ningathengisa inkomo lisale nje lokulutshwane ligebhe izibholane lenze kuyizinto kunjalo ukuzethi phela lilwisane le-drought kumbe libe lenkomo ezilutshwane kulokuthi libe nenkomo eziningi siyakuzwa kakhulu mpongo katsheni ndlovu uthi lokhu sokufuna qunga isibindi ukhiphe zonke izalukazi usale lamathokazi namajongosi uzobuya-ke umakendi sibanda ukuthi ngibona zani-ke into engabanhle ukuthi umuntu aflode inkomo zakhe lo-ke umbono kamathi mthembu uthi esi inkomo zaphela ngalo 20 thengisa 10 usale ubesuthenga-ke ukudla kwenkomo ye kunjalo kwamanje-ke sike sizwe abaculi silo mculi wethu namhlanje uthi sizwe ukuthi utheni
balibonani balaleli igama nguPrecious Diana ngibuya eNkayi ngokuhlala ngisendaweni yaseCape Town umculi wegospel ngicela kakhulu uxhaso lwenu kule ndlalade engilikhiphileyo elitsha elilesihloko esithi makwenzeke bengicela kakhulu uxhaso lwenu njalo besicela kakhulu uxhaso lwenu kuma-festival esizowenza eNkayi azobe ekhona endaweni eziyi-5 abalesifiso sokungixhasa emculweni wami bengathatha inamba zami zithi +27 84 85 25 503 +27 84 85 25 503 ngiyabonga balaleli
sekuvisela inhlanhla kakhulu Precious Diana khona ngapho-ke kwela South Africa siyehluka nezihlobo sesikhangele ezinye zenhloko zendaba ezikhokhela kubonjwa uhulumende kwele South Africa kungaziwa ukuba bazaphatha njani abantu abadabuka eZimbabwe sezisipha inkomo emadolweni South ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi siqhuba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olubhalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale Thank you.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.